ticha akangawaya muZimbabwe zviri pachena kuti iye zvimwe zvikuruti tsamba dziri kubva kune maservice provider kubva kunana Edgars kubva kunana TV7 ndaye vatinotora zvikwereti vese vari kuti vaakuda mari idzodzo dzine maus dollar ende vakwidza mainterest rate epiri ndechekuti mukatarisa mamedical aid society tanga tichibhadhara hatichagoni kurapwa bati akuita vanhu vanoponera kumaprofita nen'anga zvoreva izvo kuti zvinhu hazvichafambi zvakanaka baba kurapwa kwedu chimwe futi chiripo ndicha kuti zvinhu zvadhura mumashop mukatarisa imekuti kaidi yenamba yakuita $18 zvokwadi zvokwadi munhu akaenda kuuniversity akaenda kuteachers college akatrena 3 years pei yake yaakugona kutenga 20 kgs zenyama chete 20 kgs pei yake yapera korenti kovana dai hurumende yangozivawoka kuti mwana asina chema anofira mubereko iye zvino tikatarisa kwatiri kuenda vana vedu hatigoni kuvaendesa kuzvikoro matransport cost akwira
saka imi muri kuda kuti munge muchiwedzerwa cost of living nezvikamu zvingani
chiripo ndechekuti ngatitange tanyatsotarisa kuti maaccommodation expenses akura sei totiva tozova kuti kuaccommodation tikuda mari yakati tobva ipapo toenda kutransport tatibhadhira ma$3 per day iye zvino izvi tichikalkulata mari dzasvika ku$6 nekuti yadhola kuenda dhola kudzoka ukatodzoka amanheru utozi $2 kana dhola 50 kureva izvo kuti mari yatoka haitatokwani zvachose saka tiri kutoti mari yatiri kutambira hatifani kutombotambira kana titambira mabond note hatigoni kutambira mari less than 700 kuti zvitifambire zvakanaka
saka muri kutarisira kuti rubatsiro runge ruchiuya zviri zvariini
tiri kutorarama nhasika hatiri kutorarama gore rinouya tiri kutotaura kuzaive zvinoizvi kuti kana patinofanira kunge tichitambira mari next week hongu masoja atambira mari nezuro ende vatambira mari iyoyo ari mabond note vanga paine runyoreko zvokuti pamwe wacho aita ari maus asavana ari mabond note asi chiripo ndechekutika tikutambura mari haisi kukwana
manga muchitarisirwa kusangana negurukota rezvevashandi nemabasa mati maita here urongwa uhwu sevarayiridzi kana sevashandi vehurumende
tsamba tanyorazve hapana chiri kuuya ba nekuti tatitoshamisikwa kuti ivo minista vacho comrade dzekaenzedza ngavatitsvageuka vatidedze kuti ndiri pakati vakomana huyai kuno yetaure nyaya dzenyu nekuti tichakaona ndechekuti chese chinotaurika chinogona kuzwisiswa nekuti vanozi kwatiri varayiridzi basa harichashandiki zvakanaka uko vari kutotywa nezvimuteki uko vari kutotywa nemabasa vari kutotywa nepublic service commission uko mari yacho hakuna saka tavatichikumbira kuti dai misangano yachimbidzoitwa tasita zvichemo zvedu isite sangano revarayiridzi retz iye zvinozvi tio zvichemo zvedu zvatakaendera kuna vamunangagwa takangomirira takatarisa mugwagwa kuti pamwe tichanzi huyai tikurukure nyaya dziya dziya asi nanhasi hapana chati chauyaba.